mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwidza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwava kuita nani. Semazuva ose tichanzwa nemameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Izvo zvinonzi zvayo kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mutata tikatanga nekuvabvunza kuti vane vimbo yakadini muna VaMbeki sezvo vachipomerwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
Handizivi zvekukundikana kwavaMbeki vaHwande. Ndinofunga ndo vanga vari mutungamiri nevakanangana neGNU ya 2009-2013. Ndinofunga VaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete sei kuti vawane mhinduro kumadambudziko avo. Handifungi kuti vari kuuya nemhinduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematonge gwenyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana-siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana minduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. VaHwande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuwisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke kubva kumakereke atinozvidzanana nawo ekuSouth Africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti machechi ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva ibasa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
pane zvamaka nyorerana pasere pane zvamakabvumirana here mairaro nekubatsira kuvisa nhaurirano munyika
kwete hapana chatisha shanyogwa pasi inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu uyezve kuti vanaani vanoitei kudai yatingati mapping exercise saka hapana chati chabuda pachena but tinovimba kuti vanhu pavanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande
munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7 sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
pasvondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji asi iro svondo iroro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei zvichiratidza kuti zvinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yekrismas tichange tiine mafuta ari nani kana zvirizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura
chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi
zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vakagadzirirwo sezvo tiri kuenda kuzororo rekrismasi riro zororo guru pagore
imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzadzisina dambudziko rakanyanya remafuta
ndinoona munzvimbo yatinogara yechitungwiza inzvimbo ine mafezitesheni akati wandei uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatingati mabus stop nzvimbo idzodzi ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta saka vanhu vanenge vasina vanhu vanovatakura pai pamugwagwa saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni nzvimbo dzinomira mira vanhu idzodzi edzo dzina vanhu vashoma chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko uyezve tichizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzodzi dzinodirwa mafuta kana tichitoona kutoti mitsara yanga iri mudiki sezvakaita pachikwana pai paglow unonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara motikari 5 dziri pamutsara zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda nekuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko
mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri ko mafuta epeturu
ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi ine mitsara yakatirebei yemafuta epetro tiratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakatisiyanei nedhiziri asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imo muchitungwiza imomo zvekare dzanzi dziratidza kuti dzanzi ine mitsara yepetro zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo ndaona masevhiseni anenge mairi mana anga aine petro asi mitsara yacho yakatirebei kupfuura yedhiziri
dhiziri riri kutengwa nemari papombi
riri kuita $17.90
izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu
kana ari mabhazi chaiwo chaiwo zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja-chinja mazuva akauya zvupko zvaisiya tisina mari zvachose asi tiri kuona kuti ezvine zvine chimiro chiri kuitika pari zvine zvine kuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kuye ende uye zvine kudzika vakwa amboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo zvapa kuti tiadjustwo zvokuti at least takusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzvupwa saka murodhi yamute mumabhazi asaramo amashoma zvakanyanyisa saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzvupwa aya mabhazi ariwo atochipa nekuti makombi anenge akakwidza saka mabhazi aya anosara akutoti wanei basa saka apa mukana wekuti kurarama kwawo kwaanani
asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta
isusu kazhinji tinotakura vanhu vari mumaguta tinotiwo panguva dzedze dzekuti kwakumasikati sikati kuyekwii basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvokuti unotozoona kuti ukambopa mukana wekuzorodza motikari zvingave zviri nani nekuti vanhu vaya vakarega kuvewo nevanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka saka unenge wakumirira panguva dzine dzaakufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudzika
avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekwamutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongero enyika pamwe nokunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro ravanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongero enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzi kurureke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize tinonyimwa chikafu nyango chikafu chikawa chikanzichi yesocial welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezana achiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita kukondirupita pakuriwa pati.
Imwe nengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvi zvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika saka zvotida kundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa sei taitirwa izvozvo taka tapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka saka titiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munhu uya tinotaura tese takavabhirifa tikavataurira zvotiri bati tinogona kuti ungane tisangana nemapepetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yemDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo wezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandisa ziswa nyaya dzematongerwe nyika mirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mukunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo mumatunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvemari vamupfinyuve vakaudza dare resinet nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare redzimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvekuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metsaona yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini makadini muri yeZimbabwe nemimose vashamarari nevateereri veStudio 7, zita rangu tinoitwa Masvosve. Ini muzora nhasi ndinoda kupindura avo vanonzi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapassport. Vaparadza handize mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachitonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapasipoti kana kutora mapasipoti nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yemandiriri yemandorokwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituationi yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvete zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo, vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatipanire semari yebhazi.
PaStudio 7 makadiko, ndivava tapsari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba, ndo problem yavo iyi, adi kubvuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira mari isinhu zviri pachena, yakabirira sarudzo. Manditi nhasi uno muda kuti chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Kuima musi kubvuma wano kuti upfumi makonewa zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza upfumi, asi muri kungoramba wano kuti murikugadzirisa murikugadzirisa murikugadzirisei. Chinozikanwa hapana, kungoziva kuti arikudira jecha, arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, murikutadzogadzire zvinhu, murikukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai chamisa chimuti amhane nechimuti munozivo chimuti chitanda chamuremera Munangagwa. Zvasiyane nazve hanzi zvake zvekutungamira nyika izvo chake kungoti hei tichingotonga tichingo unotongei munyika musina mari. Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa vachaya vari batsiro. Musadaro bana Munangagwa, hamuna tsidzisei.
Makadiko vatefekuru veStudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti koma audio edu atinotumirawo vanomanzwawo here, vanomanzwawo here vachiti kudii nawo vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. vachamisa nevaigona vaigona kungotsvagawo rutsigiro kunyika dzepanze koko tatenda hangu.
Hai, nini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa, ndiri kutaura GP. Nyaya yamaichivenga inondibata-bata bhozi. Apa ndipo vakuona kuti zvoni maichivenga vakaba mari vakanikira nokuti nhasi varambana nokuti nhasi havachawirirana. Ndopa vakuona ko vakadoo zviburitsa before vachwirirana vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aiita sevaiita zvinhu izvi vese vanhu vari pamwe chete vanhu. Tipaonei papa, vanhu vamwe chete, vanhu vaitiita zvimwe chete but nenyaya yekuti havachawirirana nhasi ndopa vakuti zvoni uyaiba uyaiita sei because vekuti havachawirirana.
Makadi makadi vanhu vestudio 7 isitirinani zvedu ini ndiri kusouth africa ndinoitwa Steven Mudekoni nevachirumhanza handisivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here nezanupf kana ivo vakapfekwa nezanupf vachidya vachiguta ngavadle vachiguta zanupf hatichaidi chii chiri kunaka chii chavanotichamisa ndiari kuisa mashangiseni chamisaunoisa mashangiseni nezamashangiseni sei chamisao nemari kana kuti ivo ndivo vanodhila nezvemari zanupf zanupf inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndo zvainogona asi zanupf mbavha hatichakudii taneta nemi nemunangagwa wenyu hatichakudii kani taneta vachirumhanzi handizivi 27 munongovabudisireiko vachirumhanzi vachitaurapo hatitodi kana nekuvanzi vachirumhanzi hatitodi taneta and tired.
Masvera sei pastudio 7 apo masvera sei pastudio 7 aiwa tinotenda nenyuzi dzinodai kudakadza tinotenda chaizvo muri sei vana mukoma Blessing Zule vana mukoma Kanonoka Wande vana mukoma Jonga Kandimiri vana Sisi Mavelasi nana Mike Huve vese 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 hai ndinofara zvangu ndipa Pretoria apa sarangu ndadzoka zvakare ndiri mutemarege aiwa regai ndingotaura ndichiti vachirumhanzu zvavanotaura vanenge vazviwana papi zanupiefu ine painitogara chaipo here pachayo ichionatsa kuudzana zvekuti kana anenge anzi uya kuzotaura kudande mudandoko anatso kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenje papa vamunangagwa vakahwina maelection kupi kwavakahwina maelection kana vakahwina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrika madokta inostrika madokta makazviona kupi izvozvo patanongoramba tichikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanupf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzva vakaita tsvangirai pakona kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti avagadzirisi nyaya yemaema yekumapurazi chaiyo kuzosvika vanhu vanongonopinda sehowa vachinomira sehowa tsvangirai ndianga nemanifesto yacho vakakopera vanokopera asi avazogona kuita chaisa zvinenge zvichidikanwa iye zvinoita simon vaiundurudzisa mari mari isingatengi kana chinhu ko zvinotaura zvoti $10 inotongobuda pasina kana hapana hapana chaora chinhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete chete vakonewa.
Makadiko mukoma tananyanyi wahwande nevamwe vese vasina kudohwa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata uri kutiudzani nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamwe iri kudahambisa iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matii tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitine chichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazera zvino vamunangagwavo havana basa nazvo tizvamira sei vanongoti chii zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Sudan vaSalva Kiir nemutungamiriri webato rinovapikwidza vaRiek Machar vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi waKukadzi usati wapera. Vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 wakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita 134 muna 2019. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangisa mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzainogadzira. Mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas rasvedera. Asi Boeing yazivisavo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyange hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu 350. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndecho chimiro chendege idzi, uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malmberg vakatobviswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu.
Attention all forbids! Inindindarira! Well, it's a boom better! Kupaya maire veri zamani pamakati mai wanadoni za muzika.
Apo iwewe signali, waire veri pa waire tirarira.
Tadira wayo manzi ya tino imba, kwa iwe sayi wakasuwa imba.
Anangada na siru wana mai wakadaka, waiko zere na nyaka nyaka. Andangada ona siyefi mushina, anaifa mariche kwina kwina. Nakapanda tukunga Katarina, kika sara taka sika pakona.
Kunyepa, rasa muna rutiva, amuniku wana panumbururu kansiva. Rasa muna burisa jilega nyetanyi manonge sira, mchipa matera.
Arusi ruchiva, nire munu venyama, anituri nirupa rinomanya.
Nese tinaro, ropa na kataro, mune rutiva, nisie makataro. Paima ileve lisama, nipa makatima yore, donyeta musika.
Boy, we were sick now. Why, hey, boy, it's the Rahira.
Tell me about your man, yes, no, him, but you were saying what I'm so lying.
And I got another one, I'm my mother, my father, and I got a young.
Ona rusiva rawinasu, ukaswapo wakatisinasu, siusiofungwa sawinasu, pamini sivindi munasu.
Anto rusiva kutendo chambika, kana na hiyo wachumbo komentwa, taka kukotara na tastika, kanyika ishinde ngeneka.
Paima ileve isama, nipo makati mayo anadoneza musika.
Apo imewe signali, kwa ileve ipa waikitira.
Umbecho na just signal, maireve hii. Tasvika kumagumeo chirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganavo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungidza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwave kuita nani. Tasvika kumagumeo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.